Tanga rati muzwa 20 February madzidzisi vese kumaruwa vanomirirwa neamaugamere rodzi azvine muZimbabwe havasi kuzenge vachishanda kusvika tichinge tanzwa zuva employer wedu achazotipa mari zvitazviita mushure mekunge tambovazivisa kuti kana mukasativisa mazuva ekuti muchatipa bhonasi yedu rini tichazorega mabasa. Vakange vavimbisa kuti tichasangana naasi vachinge vachizoenderera mberi nekutaura nyaya idzodzo, vakatadza zvakare kuzoita musangano iwoyo nekuti vazotiwa kuti vamusi wa27.
Mungaisa uwandu hwenhengo dzenyu hwaramwa mabasa pavanhu vangani?
Pamamembers edu 30% vega ndo vakwanisa kuramwa mabasa nhasi, nenyaya yekuti vazhinji vanga vasiri kuziya kuti ndo urongo hwatinawo, nenyaya yekuti kumamisha nyaya dzinononoka kusvika dzakateredza kuvasvisa kuti tikuronga zvakadai. Nechimwewo chikonzero chekuti vachiita kakushushidzirwa kavanga vachiitwa naemployer, nekuti employer wedu atumira zvakawanda mainspectors kuti atenderere muzvikoro vachivhundutsira vanhu, asi taakwanisa kugadzirisa zvinhu zveshe izvi nenyaya yekuti chekutanga tatogadzira gwaro rekutenderedza kuzvikoro zvese richasvika kumaheadmaster ose kuti azivise vanhu kana vaine nhengo dzedu dzimire kuenda kumabasa. Chechipiri ndechekuti panyaya yemutemo yekuti vanozengwa mabasa, takwarisa zvakanyanyisa kutsanangudzira vanhu gwaro ratagadzira rekuvatsanangurira kuti zvatiri kuita zviri pamutemo zvakadii.
Saka imi makundikana here kungomirirawo musi wa27 wanzi uchaitwa musangano pakati penyu vashandi vehurumende nehurumende?
Nyaya yemisangano takagara misangano yakawanda tichinzwa nhau dzavanenge vachitaura hadzina nematuro wese. Nyaya yebhonazi nyaya yegore rapfuura, bhonazi rati kuda risi regore rino nderegore rapfuura. Nhasi kwaakuchinzi zvekuofa kuti kwamusangano ukanzi hauchaitiwe nhasi kwa27. Saka nyaya yemisangano iyi inyaya yekuti hurumende taakuona sekunge iri kutora semukana wekuda kungotivaraidza